vachitaura nestudio 7 pakufora kwaitwa nemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi amai Elizabeth Dure vanoya amai vemushaka Bulusi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro amai Dure vatiwo rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuve dzidziso kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano
munhu anga ari munhu aigara chifara ini handina kuziva kuti herimwe zvino ngasangana nedambudziko rero asi chandinoda kurudzira ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo sekunzwa kwatinongonzwa tinongonzwa kuti isanda aufaresiyei iye mwana wangu akato angadai akatofarirwa ndochishuo chedu ichocho kuti tinoda kuona achitongwa achipiwa mutongo unoenderana naye tichidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana muchiona uchishungurudza unofanira kuti utaure asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari hanangu handitaurira izvozvo
vaofias marunga vanoi baba mnini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti tashinga musonza uyo anonzi ndiye akarova Lucy kusvika afa haazi mujeri uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti ashamiswa pamberi pedare rini musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aive auraya Lucy uyo wainzi aidanana naye asi akabudiswa muusungwa mushure memazuva matatu sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti musonza aripi pari zvino asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kutonhill air base uko anoshanda vadesdarius dure vanoi hanzvadzi vemushakabvu vatiwo havazi kufara nenyaya yekuti musonza asati amiswa pamberi pedare vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore
munhu haufanhi kuisa rovo rako pane mukadzi nyange zvaita sei kana zvanesa unofamba woenda you can go and look for another partner somewhere violence which leads to death like this inorwadza
sachigara uri women's coalition of zimbabwe mudunhu remidlands amai alice makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwadhure uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwalusi itongwe sezvinokodzera
hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adhindirwe kuti atorerwa upenyu hwake
nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mirishonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender based violence ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava